zvesini inotwo ngororo yayo inoratidza kuti svika makumi manomwe kubva muzana zvevai vakanyorisa kuvhota vakavhota musarudzo dzakaitwa nezuro sachigaro wezvesini vaandrew maconi vati zvinoratidza kuti vanhu vave nechivimbo chekuti sarudzo dzinobudisa vatungamiri vavanoda zvichienzaniswa nesarudzo dza2008 ne2013
tichitarisa kubuda kwaita vanhu vachiuya kunovhota mumaelections aitwa gore rino tirikuona isusu kuti vanhu vakabuda nouwandu hwavo tirikutarisira kuti isusu at least 70% of vanhu vakarejesta kuvhota vakanovhota nezuro uwandu hwevanhu vakanobuda kunovhota unoratidza kuti tane confidence yekuti tinogona kuwana vatungamiri vatinoda kuburikidza nemaelections kubva kumashure uko uwandu hwevanhu vainovhota vakanovhota muna 2008 nemuna 2013 hauna kunge hwakawanda kusvika panezvatiri kuona izvi I think it was slightly kupfuura 50% muna 2008 and it was even worse muna 2013
vanhu vanodarika mamiriyoni mashanu nechidimbo vakanyoresa kuvhota vamakoni vati vose sangano vakaonawo kuti dzimwe nzvimbo dzaivhoterwa dzanga dzisina zvekuonesa zvakakwana vakati Zimbabwe Electoral Commission Act inofanirwa kugadzirisa izvi musarudzo dzinotevera
poor lightning takaona kuti munzvimbo dzakasiyana siyana including mune zvikoro manga muri dark kana kuti manga makasvipa panguva apo vanhu vaipinda vachinovhota takaonawo uyezve kuti pane imwe pikicha yakatumirwa even mutungamiri wenyika vamunangagwa vakatobuda kuseri kweballot box kweballot booth vakainda paside kuti vaone kuti pavaroda kuvhotera ndepapi vanga vasingade kuti vapose pavaroda kuvhota saka zvinoratidza kuti lighting system mukati mepolling station yanga isina kunyatsoti mira zvakanaka zvinhu zvezvinoda kuti zvitariswe izvozvo kana zvanga zviri zvakadaro mumaclassrooms mune lighting kudhara ko mumatende zvanga zvakaitawo sei saka ndoo nzvimbo dzinoda kuimprovha izvozvo
zvesini inotiwo vamwe vavhoti vakawana mifananidzo yavo isiriyo vakati zvaigona kudziviririka kudai zeki yakabudisa vhota zvoo ine mifananidzo
takaonawo patanga tichiita maelections avo tichiobserva maelections kuti vamwe vaizoonawo kuti mafaces avo ari muvhotasvo perhaps haasiwo mafaces ari muvhotasvo panga panewo nemafew examples ekuti zvanga zvakanaka kuti vhotasvo rishewe before the election hapana chinoshamisa ipapo nokuti dzimwe nyika dzinotonamira mavhotasvo ane mapictures kunze kwemapolling stations saka it is important kuti going forward neelection future elections zveke yogadzisa nyaya iyoyo chimwezvo
sangano rezvesini rinoti paizvino harisati raunganidza magwaro aro ese kuti ritaure kuti sarudzo dzegore rino dzakaitwa mujekerere here kana kwete sangano rezvesini rinoti vanga riine vaongorori vesarudzo mamiriyoni matanhatu nechidimbu vakaenda kwaivhoterwa sangano iri rinotiwo kunyange hazvo kwange kusina mhirizhonga yakanyanya kutyityidzirwa kunyanya kumaruwa kwanga kuriko ndakamirira studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa.